mutsamba yenyu nyuto ii vatoni mpando kivakamirira TPC vati vamutodi vakachikora mutemo wesarudzo nekuita mhirishonga vachipomirwa mhosva yekuridza pfuti kunhengo dzavo dzeTPC dzaita musangano wadzo kubhikita sa vamupanduki vati
nhasi musi wa9 august 2023 sebato retripc taenda kuzoveti netsamba ine chinyuto chaenergy mutodi uyo akaridza pfuti pabaradzano business center paida kuuya president advocate Nelson Chamisa. Takambozama kuendesa nyaya yacho kumapurisa asi takaona kuti hazvibatsiri asati asungwa.
Bato retripc rinoti rakamhanharira vamutodi kumapurisa asi nyaya yakasendwa parutivi sezvo mupurisa aiita nyaya yacho Constable Tapiwa Chiweshe vanonzi vakabviswa pavaishandira kubhikita vakaendeswa kumasvingo. Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwacha Dhewa vati vachabata mapurisa ebhikita kuti vanzwe kuti nyaya iyi yava papi.
Ndotoverifya zvamabvunza kudai ndopototanga kuchibvunza kuti zvakamira sei. Regai ndibvunze kubhikita kwacho.
Vamupanduki vati kana Zeki katadza kubata nyaya iyi nemazvo vachaenda kumatare.
Asi zvirimo mubumbiro remutemo kuti kana kanechechikaridza pfuti inofanira kusungwa choenda kumatare edzimhosva uye inofanira kudisqualifyiwa.
Mukuru weZeki kubhikita vaMaxwell Mashava vevatenda kuti vagamuchira tsamba iyi.
Kuti afiya kuofisa kana tivauye nayo kwandiri kutraini zvenyu kwacho. I just want to check the causes of the letter. I will check kuti zvinoda response yangu kana zvinoda response from the legal division of the commission.
Chikamu 105 chemutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act chinoti vanokwikwidza havabvumiri kuita mhirishonga kana kutyidzira vanhu kuti vawane mavhoti uye mutongo wavo vakabatwa vanogona kumisa kukwikwidzwa musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamutodi panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima asi vanogara vachiramba kuti vakaita mhirishonga vachiti bato reTPC ndiro rakaita.
Petition yavo icharamba iri petition. Isu tisingadai takatotanga kunyora petition iyoyo nokuti vakatema mota dzedu vakaita mhirizhonga muconstituency vari kubvarura maposta edu. But takaramba takapfumbata maoko edu nokuti tinozviziva kuti zveelection izvi izuva rimwe chete tabvapo taimuri imwe chete yeZimbabwe.
Zvichakadaro sangano rinorira kodzero dzevanhu recommunity tolerance reconciliation and development kana kuti COTRAD rati nyaya dzemhirizhonga dziri kuwedzera mudunhu remasvingo. Mukuru webasa musangano recotrad vazivanai muzorodzi vati kubva pakatarwa zuva resarudzo sangano ravo ranyora pasi nyaya dzemhirizhonga dzinodarika makumi matatu.
So far political violence report ratiri kurekodha isusu raakudaridza 30 cases of political violence if not 40. Saka ndingangoti semusi wekutovhota chaivo chaivo intimidation necohesion zvinenge zvatonyanyisa. Then totarisa kutoona kuti vamwe vari kurohwa, toona kuti pane vamwe vari kutoramidzwa misangano. Hoona futi kuti kuti sarudzo dzichaitwa dzakachena panonesa.
COTRAD yati iri kuita zvirongwa zvekurudzira vanhu kuti vanovhota murunyararo kunyanya kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.